Nengo zekomiti nuna nezwe chidigi ni mtambo zaradza kusafara nikita kwe zifa zikita zishamisi kuti mtambo we nafuwasika pauri munyika nekuti zifa ikoshe sibasa rayo pamwe ne dare reparamende imwe nengo yekomiti iyi muzvare tatenda maletera vezano PF vati danho rekafu rakabata vakawanda nevatsigiri venhabvu munyika uye kana zifa isinga koshesi izvi zvinoreva kuti haina hanya nenhabvu.
So when they are not taking this seriously, can you all agree on the chair that they've taken and actually belittled this house?
Kana vasinga koshesi nyaya iyi zvinoreva kuti havaremekedzi dare rino uye havakoshesi nhabvu ndosaka tasvika patiri nhasi.
Vaomega sivanda vezano PF varatidza kusafara nekuita kwezifa nekanzuro yeulawayo vachiti ndivo vanhu vange vakanyanya kukosha kukomiti yeparamende. VaGift Panda vemDC vatiwo zvange zvakakosha kuti zifa ive pamusangano wanhasi sezvo iri iyo inotaura nekafu ichizozivisa vamwe vese zvinenge zvabva kukafu.
And that is the zifa that then tells the city, all the city councils, the requirements that are needed with almost every stadium where we are, what needs to be done. So at the end of the day,
zvipa ndiye inotaura nekafu. Saka muchaona kuti takagara pano hapana anotaura nekafu kunze kwezvipa.
Vachipa humbo pamusoro penyaya iyi vakasanobata chinzvimbo chemunyori mubazi rezvematunhu vaJoseph Makayaora vati zvose zvinodiwa nekafu zvingadai zvakagadzirwa munhandare yeNational Sports Stadium dai vaipiwa mari nehurumende. Vati nhandare iyi yakapedzisira kugadzirwa kwa makore gumi apfuura nemari yakabva kuChina. Vati gore rapfuura chairo vakaisa budget remamiriyoni mazana maviri nemakumi mana emadhora rekusimudzira National Sports Stadium asi hapana chakabuda.
Most of the issues that have been mentioned in the CAF letter, we bidded for funds from Treasury. We actually bidded this last financial year. We bidded for $234 million, which is exactly
gore rapfuura chairo takaendesa budget re $234 million tichida kugadzirisa nhandare iyi kuti timite ma international standards.
Asi vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori mubazi revechidiki nemutambo vaBenson Martins vaudza paramende kuti hurumende yakatoudza zifa kuti inyorere kukafu ichikoka kuzoongorora zvakare National Sports Stadium neBarber Fields sezvo nhandare idzi dziri kugadziriswa. Vati hurumende iri kushandisa mamiriyoni makumi matatu nematatu ekugadzirisa nhandare idzi uye vati vanovimba kuti dzichange dzapera kugadziriswa mukati memazuva gumi nemana ari kutevera. Zvichakadai kafu yanyorera zifa ichiramba chikumbiro chokuti ongorore zvakare nhandare idzi ikati inoda kuti Zimbabwe idome nhandare iri kunze kweZimbabwe yainoda kutambira mutambo weZimbabwe neAlgeria. Mutauri wezifa vatorisani Gwesela vaudza Studio 7 kuti hongu vatambira gwaro iri kubva kukafu mushure mekunyorera sangano iri nemuvhuro. VaGwesela vatiwo vatadza kuenda kuparamende nhasi sezvo vange vakabatikana uye vakanyorera kuparamende nezuro vachiti musangano wanhasi uendeswe mberi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.